tingati nyika imwe neimwe kana kwaita dambudziko rakaita sairo riri kuti kwaane zvirwere zvinotapukira seizvozvi, chinhu chinofanira kutoitwa nenyika kuti izvidzivirire kubva kuzvirwere zvakadaro, kana kuri zvanzikwa kuti zvaamune imwe nyika, tozvidzivirira nokusatambira zvirimwa kana kuti zvipfuwo zvinobva ikoko. Varimi idanho rinogamuchirika zvikuru, uye zvinotibatsira kuti varimi munguva yakaita saiyoyo vanokwanisa zvekare kunge vachitengesa huku dzavo pamaketi yemuno muZimbabwe yanga yakabatwa nemasouth Africans.
Tinozwa kuti South Africa iri kupomerawo mhosva yekupararira kwechirwere ichi kumadhadha anonzi ari kungobhururuka pamadiro achiyambuka miganhu. Pane zvimwe zvingakurudzirwa here kuti zviitwe kudzivirira iwo madhadha kutakura chirwere ichi?
Ya, ichokwadi ichocho. Kudzivirira kazhinji ndo danho rinofanira kuti ritorwe panguva dziri dzose, kuitira kuti vanhu vasazomanyamanya kana chirwere chatanga kupambira. Tine chikurudzira zvikuru kuti pave nemaprogiramu ekudzivirira iwawo. Saka madhadha andozikanwa achisichinhu chitsva, ndozvinhu zvinotozikanwa ndo honzeri yenyaya iyoyi. Saka vanhu kutogara vakadzirira kuti munguva yakaita seino tinogona kusangana nedambudziko rakadaro, kudzivirira ndo chinhu chikuru kwete kuzapa chirwere chapambira.
Tichiona kuti chirwere ichi changa chiri munyika, munofunga here kuti Zimbabwe yakwanisa kunge ichichichengetedza manji katingati kucontaina?
Tinoona kuti pari zvino matanho ekuchichengetedza chirwere ichi nekuchikunda ari kuonekwa kuti ari kushanda, nekuti kune dzimwe nzvimbo kwaakuchitofiwa nehuku, iko zvino hakusina dambudziko iroro. Kwangosara kunzwa apo neapo, kwete kuti kwese kwese sezvanga zvaakuitika munguva yapfuura, matsvuku maviri matatu apfuura. Saka tiri kuona sekuti zvinhu izvozvo zviri kugadzirika panguva ino.
Hapanawo here dambudziko riri kuitikawo varimi vachidya huku dzavo dzinenge dzafa nechirwere ichi?
Kune dzidziso yakasimba zvikuru pamusoro pechirwere ichochi. Kana zviri kuitika, zvingange zvichiitika zvazvo apo neapo, kwete kuti pane vanhu vari vanotozikanwa kuti danga rehuku ranga rakadai huku dzafa nechirwere. Uye tsika yedu zvayo muno muZimbabwe yagara iri yekuti kana chipfuwo chafa choga, kana kuti chafa chiine chirwere, itsika yedu yedzidziso iri muZimbabwe yekuti vanhu havadyi chinhu chakadaro.